Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 23, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba, vakoti nevarairidzi vanoenderera mberi nekuramwa mabasa, asi vachiti vari kutyishidzirwa nemapurisa nevasori. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ranyora tsamba kusangano reFinancial Action Task Force richiti hurumende yave kumbunyikidza masangano akazvimirira oga, ichiti iri kuda kurwisa vanopfurikidza mwero. Zimbabwe Human Rights Commission yorambira kudeuka kweropa musarudzo dzemuna 2023 kana pakasatorwa matanho iko zvino. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kupomerwa mhosva yekuvhundutsira vashandi vezveutano vari kuratidzira ichishandisa mapurisa, vasori nevamwe, izvo zvaita kuti vazhinji vavo vagare kudzimba vachitya kusungwa. Asi vari kuronga kuratidzira uku vanoti vachaenderera mberi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Avo ndevamwe vange vachiratidzira vachiti havachada kutambiriswa madhora emunyika avari kuti mabond notes, vaenda kunoratidzira kunzvimbo dzavanoshandira munyika nhasi vange vari vashoma kana zvichienzaniswa nevaiuya pakatanga nyaya iyi. Studio 7 yaudzwa kuti mapurisa, vasori nevamwe vakuru vakuru muzvipatara vange vari kuchichidzira vashandi muzvipatara zvakaita seChinoi General, Masvingo General, Chiredzi neParirenyatwa Group of Hospitals muHarare. Vainok Dongo, mutungamiri werimwe sangano revakoti reZimbabwe Nurses Association, vanoti kuratidzira uku kuri kuenderera mberi.
Saka vanhu vedu vakawanda vari kudzimba, vashoma ndo vari kuuya tichingoratidzira, tapedza todzokera futi kudzimba nekuti dambudziko harisati ragadzirwa. Chiri kutoitika ndechekuti vamwe vanga vechitokwereta kubva nemande kuti vauye pano nekuti mari yavakatambira yakapera. Saka vaitokwereta mari yekuti vauye pano. Saka havachakwanisi kuramba vechikwereta kuti vauye pano. So kwakutogara gumba kwekutoshayiwa nekuti voita sei, vouya pano sei kuti tizokwanisa kunge tichiudza hurumende kuti toda mari ino kwana.
Asi mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti wese anoda kuratidzira anofanira kutevedzera mutemo. Nekuda kwaizvozvo, vatungamiri vevashandi vati vaona zvakakodzera kuti vashandi varege kuungana munzvimbo dzavanoshandira asi vagare havo kumba. Mutungamiri werimwewo remasangano anomirira vakoti munyika reZimbabwe Professional Nurses Association vaRobert Chiduku vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kumashure kudzamara hurumende yavatambirisa nemari nemadhora ekuAmerica.
Right now mukatarisa kuti the government itself is actually asking people to pay for its services in United States dollars. Makazviona pamahospital fees, muri kuzviona kumapassport, kuri kurohwa mazi 300 US. Mas 300 US, muri kuzviona zviri kuitika kumaverification, vari kuchaja ma 300 US.
Vashandi ava vati kubvira musangano wemusi wemuvhuro hapana zvavati vanzwa kubva kuHealth Services Board yakaumbwa pamutemo kugadzirisa zvichemo zvavo. Asi mukuru weHSB Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti hapana kuratidzira kwakanyanya kunze kwenzvimbo dzakaita seMashonaland West, kuzvipatara zvakaita seChinoi nezvimwe zvipatara mudunhu reMidlands. Vati paParirenyatwa ndipo pari kuratidzirwa zvikuru uye vati zvinhu zviri nani kuzvipatara zvekuVulawayo nemamwe matunhu. Dr. Skosana vati nyaya yemihoro inobata munhu wese munyika uye vari kutaura nehurumende.
We have been engaging them and we have submitted to our principal's proposals after engaging the workers.
Tiri kutaura navo uye takapira kuvakuru vedu mushure nekutaura navo.
Vati vanoimba kuti nyaya ichagadziriswa nekukasika uyewo vati vashandi havasi kuda mihoro yemari, havasi kuda mihoro nemari yekuAmerica, asi vanoda kupiwa mari yekubatsirikana nemari yekunze. Asi vamiriri vevashandi muHealth Apex Council vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi apiwe muhoro wemazana masere nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica pamwedzi. Zvichakadaro, kuratidzira kwevarayiridzi kwaenderera mberi nhasi kunyange hazvo pasina kubatana pamasangano anomirira varayiridzi munyika. Nhengo dzemasangano anomirira varayiridzi pasi pefederation of Zimbabwe Educators Union akaita seprogressive teachers union of Zimbabwe neATUS ndiwo ari kuratidzira, asi masangano akaita seZimbabwe Teachers Union haasi kuratidzira achiti anoda kupa nguva panhaurirano dzaari kuita nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano re-Crisis in Zimbabwe rinova mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga mazana matatu nemakumi mashanu ranyora tsamba kumukuru wesangano re-Financial Action Task Force vaDavid Lewis richivakoka kuti vauye kuzoongorora zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe iyo yavanoti yave kutyora chisungo chenyika dzepasi rino chekumisa nyika kushandiswa kwevanopfurikidza mwero kuwana mari kuti kana kuti money laundering kumbunyikidza masangano akazvimirira oga. Sangano reFAFT rakaumbwa nenyika dzakabudirira kuona kuti zvikwata zvakaita seISIS, Al-Qaeda nezvimwe hazviwani mari. Nyika dzinotarisirwa kudzika mutemo yekuona kuti izvi hazviitwe uye Zimbabwe yakatonzi yaita zvinodiwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Tinoona kuti hapana chirimo private voluntary organization bill chinoenderana nezvinotaurwa nerecommendation number 8 yeFinancial Action Task Force. Zvizhinji zviri mubill iri ndezvekuda kuti vanhu vatorerwe kodzero dzavo uye masangano anomirira vanhu ambunyikidzwe, mamwe achivharwa, mamwe achipindirwa mashandiro avo nehurumende achikanganiswa.
Zvii zvamuri kuda kuti zviitwe?
Tanyora kuti Financial Action Task Force ibatsire Zimbabwe, hurumende yeZimbabwe ibatsire masangano anomirira vanhu muZimbabwe kuti tiongorore kuti pane here dambudziko chaizvo pamaringe nemitemo yatinayo nekodzero dzatinadzo mubumbiro remutemo ingakanganisa recommendation number 8. Pane here pari kutyorwa recommendation number 8 nesu munyika yeZimbabwe?
Asika hurumende iri kuti iri kuda kuzadzikisa zviga zvekurwisa vanopfurikidza mwero kuburikidza nekuti mari dzavo dzisapfuure nemunyika.
Hatina dambudziko rokuti tingashandiswa kuendesa mberi urongwa hwevanokanganisa kugara kwakanaka munyika pasi rose reterrorism. Hatina iyoyo nyaya yakanyanya munyika ino. Saka hurumende yanga isingafaniri kumhanya mhanya kwairi kuita yechida kukanganisa mashandirwo anoitwa nemabasa anomirira kodzero dzevanhu nemasangano akazvimiririra.
Mati mapindurwa here pane tsamba yamakanyorai?
Hatisati tapiwa minduro, takatarisira nguva yatava paidiki diki, hatisati tapiwa minduro, asi tinoziva kuti vanowanzotipindura. Sangano yedu aya ari kubatsira vanhu vasina zvokudya, ari kubatsira vana vari kutadza kuenda kuzvikoro, ari kubatsira vagere mumativi akasiyana siyana kuti vapiwe zvokurapwa, mishonga nekubatsirikana kwakasiyana siyana. Vamwe vari kutopiwa dziri mari. Saka kana mutemo uyu ukasagadzirwa zvakanaka, zvose izvozvo zvinokanganisika, vanhu vakachema nenhamo, zvikuru sei vari kumaruva.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi negurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu vaPaul Mavima vakatumirwawo tsamba yeCrisis in Zimbabwe Coalition iyi. Vaziyambi vakaudza Studio 7 kuti chinangwa chekuvandudza mutemo kuda kuzadzikisa zviga zvefaft. VaMavima vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Sangano reZimbabwe Human Rights Association raparura gwaro remamiriro akaita zvino munyaya dzerunyararo munyika, richirambira kuti munyika munogona kudeuka ropa munguva yesarudzo dzegore rinouya kana pakasatorwa matanho ekugadzirisa zvinhu nechimbi chimbi. Gwaro raparurwa kuBulawayo iri rinonzi 2021 State of Peace Report, uyezve zvinoitwa gore roga roga. Chinangwa chegwaro iri chinonzi ndechekudzidzisa vanhu kuti nyaya dzerunyararo dzingachengetedzwe sei. Vachitaurawo pakuparurwa kwegwaro iri, Ishe Kulumani Matema vekugwanda vakurudzira madzishe nemasabhuku kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vemapato anopikisa ndivo vari kukonzera mhirizhonga munyika. Asiwo vanopikisa vachiti vaMnangagwa vari kushandisa matare nemapurisa kuvapondera musagi sekiti. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZim Rights vadzika Maibere.
Chatinoti Right to Peace Campaign chirongwa cheZim Rights chatakaparura makore mashoma apfuura mugore ra2020. Chirongwa ichi chinoumbwa pahwaro hwemashoko akataurwa neUnited Nations General Assembly mugore ra1984 pagwaro rinonzi iro Declaration on the Right of Peoples to Peace. Mugwaro irori mubatanidzwa wemasangano epasi pose weUnited Nations wakatiwo munhu wese ane kodzero yekurarama murugare, kodzero dzake dzichiremekedzwa, dzichidzivirirwa uye munzvimbo ine budiriro. Mashoko iwaya ndiwo anoumba hwaro yatingati foundation ye the Right to Peace Campaign. Pasina rugare kana kuti runyararo, hapana kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Pasina kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, hapana budiriro inoitika.
Mabata nhau yekuti gadziriro yekuparurwa kwegwaro renyu nhasi yanga ine zvimhinga mupinyi, mungatsanangure here zvishoma ipapo?
Hongu, mapurisa vakatishanyirawo nesuro. Havanavo chakaipa chavakaita, vakangosvika vachibvunza nezvemisangano yedu. Zvichida vanga vanzwa kuti tiri kulauncha ripoti irori nokuti takataurawo kumapepa nawo. Vakati iwo iripoti ravaifarirawo kuzoriona kana richinge rabuda, asi vakakurumidza kusvika vakamukira tisati tarilauncha ripoti, tanga tichizorilauncha mangwana acho. Saka tapedza kurilauncha tichavatumirawo nekuda kwekuti muripoti imomo tanga takatovakokawo zvekare.
Maridzo iri mugwaro renyu kumhuri yeZimbabwe inobata zvipi uye zvingagadziriswa sei?
Sekutaura kwandaita, chirongwa chedu cheRight to Peace Campaign chinenge chichishanda nematunhu mumana makasiyana-siyana. Zvinotiswededza padyo nehana dzematunhu kunzwisisa kuti ndezvipi zvavari kusangana nazvo. Izvo zvinotyora kodzero yekurarama murunyararo yakaparurwa neUnited Nations mugore ra1984. Muhurukurodza tinoita idzodzi idzi tinenge tichikokorodza zvakasiyana-siyana zvatinozoshandisa kubika gwaro rataparura nhasi rinonzi State of Peace Report. Zvino mugore ra2021 ripoti redu riri kubuditsa nhau inotishungurudza kwazvo. Chekutanga chatinowana muripoti irori, tingangoti ripoti iri rine 7 mafindings, rine zvinhu 7 zvariri kubuditsa. Chekutanga ndechekuti icho, vanhu vazhinji havasi kurarama murugare. Kungangoita hako sekwakanyarara, asi ndeiya yatinoti iyo muchirungu fragile peace.
Mukuru weZim Rights vadzika Maibere vange vari parunare kuBulawayo. Musangano wekutsvaga utungamiriri muchikamu chemadzimai mubato reZANU PF reWomen's League watanga nhasi muHarare. Madzimai aya achiti anoda kuti mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vatungamire bato musarudzo dza2023. VaMunangagwa vachavhura musangano uyu zviri pamutemo mangwana. Godwin Mangondya anotipa nyaya inotevera.
Zvichakadai, musangano wekutsvaga utungamiriri muchikamu chemadzimai mubato reZANU PF watanga muHarare nhasi uye uchavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Munangagwa mangwana. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kumashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti musangano uyu watanga zvakanaka uye chimwe chikuru chiri kubuda mumusangano uyu inyaya yekuti madzimai ari kutsigira danho rakatorwa nevechidiki rekuti vaMunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vemadzimai vatarisa kufara muhurukuro dzavaita nebasa rabatwa nemutungamiri wenyika nehurumende yavaMunangagwa yeSecond Republic kuvandudza nyaya dzezveupfumi, kuvandudza nyaya dzebudiriro mumaguta maruwa uye kusumudzira upenyu hwamadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, nyaya dzezvekugara kwakanaka kwemhuri. Under the mantle no one and no place must be left behind.
Vaimbovakanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vati havashamiswe nedanho rekuti vaMunangagwa vasakwikwidzwe muZANU PF.
Ndomuitiro wavanhu vavo veZANU PF. Havatarisi performance yemunhu kuti anogona zvakadini, vanotevera kune power. Ndofunga you remember very well kuti vamugabe vakatozobviswa vasi vatonzi ndo vanomirira ZANU PF pamaelections a2018. Ndomuitiro wavo kunogona kutoshayiwa munhu anogona kubuda pachena kuti ndoda kumirirana naMunangagwa asi achitoda. Variko vanoda power kuZANU PF, variko vanobatomirawo power president. Havanotya kubuda pachena kuti vanodawo kumira. Tinoziva kune bongozo kuZANU PF vachiwenga vachidawo kumira pakuita president.
Musangano uyu uchavharwa nemusi wesvondo apo pachaziviswa vanenge vakunda musarudzo. Zvigaro zvese zvichakwikwidzwa kunze kwechigaro chemunyori wemadzimai uyo anodomwa navaMunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe varume vaviri vange vasungwa vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachenurwa nematare. Vanhu vanodarika zana vasungwa vachipomerwa mhosva idzi kubva zvatanga vaMunangagwa kutonga. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Karibha Magistrate Court, Magistrate Nostindai Banda wakaona mugare wekuhurungwa anowa Vincent Chigwedere wakava akwita kana wakapa mutongo wekuti havana mhosva pamhosva yavaipomerwa yekuti vanga va insulter kana kuti vanga undermine authority vachinzi wakatuka vanowa mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Munangagwa. Wakasungwa ivo vachigwedere muna 2020 panguva yecoronavirus painetsa paya. Nyaya yavo yange ingori kumatare kubva mugore ra2020 kuna August September ikoko kuzosvika manje apa pavazoonekwa nedare kunzi havana mhosva nekuti vanova vachuchusi kana maprosecutor vakavatadza kupa mhosva mhosva yavo yavachigwedere mudare. Uyezve kubhindura kuna Magistrate Zvonamai Chitumbura.
Vakapa mutongo wekutiwo kudiya
vanova vakatiwo mukoma anonzi tinotenda majuru vanogara kubhindura vakachipomerwa mhosva zvakare kushora kana kuti kuinsulta kana kutuka vaMunangagwa. Vainzi vaka vakazvitaura izvi pavanga vari pabhawa pavainzi vakatora kopisi yeumwe murume anosapota bato reZANU PF. Vachinzi watora kopisi iyoyi vakakakavadzana pavaimwa doro vakataurawo mashoko ainzi anga asina kururama kana kuti mashoko ainzi aishora vaMunangagwa. Saka vakatuka mbune kunyaya yekuti pakopisi panga paine picture yaMunangagwa amene zvavakataurawo ipapo maererano nezvavaMunangagwa. Vanga vakatosungwa vasi vanzi havakwanisunga vachiprosecutwa kana kupomerwa mhosva nekuti hapana inonzi certificate of authority to prosecute inofanira kunge ikapihwa na prosecutor general.
Pane vakawanda here vamafunda vari kusungwa nenyaya dzakadai dzekuti vatuka mutungamiri wenyika?
Nyaya idzi inyaya dzatiri kuona kuti dziri kuramba dzichienderera. Kunyange matare dziri kuraswa asi dziri kuramba dzichienderera chaizvo. Panga patori nerekodhi yatanga tatoona kuti panga pane vanhu vaitopfuura 200 vanga vasungwa kana vanga vapomerwa mhosva yekuti vakainsulta kana kuti vakashorwa Mugabe. Panguva iyoyo yandangotaura iyeyo about from 2010 to 2017, makore 77 chete, panga paine vanhu vapfuura 200. Panguva yavamunangaga tiri kutoona kuti takutosvika ku100 kana kuda kutopfuurapfuura potsepotse kutopfuura 100 vanhu vasungwa kubva muna 2017 chete.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reWorld Health Organization riri kusangana nasi kuti rizeye nyaya yekuti chirwere cheMonkeypox chotorwa sechirwere chinokonzera matambudziko pasi rose here kana kuti kwete. Hu yange ichishorwa nenyika dzemuAfrica dzange dzichiti chirwere ichi chaifanira kutorwa sechirwere chiri kukonzera matambudziko makore adarika. Izvi zviri kuuya apo South Africa yakavakidzana neZimbabwe yazivisa kuti pane munhu abatwa nechirwere ichi munyika iyi. Chirwere ichi chiri kupararira munyika dzakawanda kunyange pasina ati afa nacho, asi pachakambopararira vanhu 92 vakafa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike.
Sezvo zvave kunzi chirwere cheMonkeypox chapinda munyika yeSouth Africa, iyo inova nyika yatinosheya nayo bhodha, uye panowanikwa pachiva nekufamba kwevanhu vakawanda kupinda nekubuda munyika mbiri idzodzi dzinoti South Africa neZimbabwe.
Mungavapavo vanhu chenjedzo yekuti vaite sei varusike?
Zvinenge zvakakosha kuti vana veZimbabwe tinge tichiedza nepatinokwanisa kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichochi cheMonkeypox. Chazvakanakira ndechekuti kudzivirirwa kwechirwere ichi zvizhinji zvacho zvakangofanana nezvataita mukudzivirira chirwere cheCOVID-19, uye masymptoms acho kana kuti zviratidzo zvacho zvakangodawo kufananawo zvekare. Saka nhau dzehutsanana dzinenge dzichidawo zvekare kususukidzwa zvakanyanyisa, kwouyawo zvekare nhau maringe nemabikirwo atinoita chikafu, kudya chikafu chinopisa, kungotevedzerawo dzidziso iya zhinji zhinji yaienderana nechirwere cheCOVID-19.
Zvii zvamunotariserawo kuti hurumende iite?
Iyo hurumende ine basa guru kusimudzira mabasa eongororo kunyanyanyanya kumabhodha nekumaairports, kuitira kuti mabasa emonitoring ange akasimbaradzwa, vakwanise kunge vachikwanisa kuona kana pane avanenge vachifungidzira kuti pangave paine kuberekana nechirwere cheMonkeypox iyoyo. Mastrategies aya akaita sana isolation ana quarantine anga achiiswa kuitira kuti tiedze kuderedza dambudziko rekuti chirwere ichi chinge chichipinda muno.
Vaitai Rusike, mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health, vange vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafa nobata chigaro chemukuru wematare muSouth Africa vaRaymond Zondo vaburitsa gwaro ravo rekupedzisira pauori unonzi wakaitwa paitungamirwa nyika navaJacob Zuma. Vasiro Ramaphosa vange vari mutevedzeri wavo. Mugwaro iri vaZondo vari kukurudzira kuti vakuru vakuru vakawanda muhurumende yenyika iyi vaferefetwe nemhosva dzeuori. Mwanakomana wavaZuma, Duduzani, anzi aferefetwe pakudyidzana kwake nemhuri yeShoroma yekwaGupta uye vara maposa vashorwawo nekusatora matano paitwa uori. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rapa mutongo wekuti vanhu vemunyika iyi vanokwanisa kufamba nepfuti pose pavanoda muguta reNew York. Guta iri range richirambidza vanhu kupakatira pfuti pane dzimwe nzvimbo dzarinoti dzakakosha. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti vana veZimbabwe vari kuramba vachiiswa parumhanhanzombe mune zvematongerwo enyika kana pachitariswa mhirizhonga iri kuitika munyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekumbunyikidzwa nekusungwa kwevemapato anopikisa pamberi pesarudzo dziri kutariswa mugore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa pamwe nenhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda akatanga nekubvunza vaMtasa.
Ndozvitoripo munyika hamuna kumira zvakanaka, hamuna kugadzikana. Tiri kuona kuti zvinhu zvese zvaita manyamamire nerongo. Tikatarisa kune zvanga zvichiitika kunyatsime uko, tinoona kuti vanhu vakavhiringana zvakanyanyisa. Asi tikatarisawo mamiriro ari kuita mapurisa achipindira munyaya, tinoona kuti vari kungomira nedivi rimwe chete reZANU-PF, vachingosunga wedivi rimwe chete weCCC. Zvinhu hazvida kumira zvakanaka. Tikatarisa kumashure kumabyelection, kubva nguva iyoyo vanhu vakanga vachingourawa, vanhu vachipondwa, vanhu vachikuwadzwa. Iko zvinozve vanhu vari kungotorwa mumwe nemumwe echinzi ashayikwa ozowanikwa. Saka tiri kutarisira kuti dai paine zvaiitika kuti patinosvika kumaelections munge mune runyararo munyika, nokuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vamuponda, munoti nemashoko atiri kukurukura?
Chekutanga ndicho kuti tinofanira kuziva kuti pese pakuda kuita election muZimbabwe, ava vamuruti civil society avava vanoti vanomirira kodzero, ava vanhu vanenge vatori patikiti ravo rekuti zvinhu zvifambe pakuti vapuhwe mari dzavo. Ende kuti vanhu vane mari idzodzi, they make up my reports and at times the inside people at times vanotaura zvisipo to seek relevance kuti vanzi vari kushanda, uyezve kunzi Zimbabwe idraw international attention inge ichinzi itaurwe nezvayo kana kuri kuparliament yekuBritain kana iri kuAmerica. Ivo vakomana vatikutaura vatinotaura vepasi iva ndo vanokonzeresa izvozvo. Hazvireve izvo kuti zvinhu zviri kuitika zviri kutaurika izvi zvinhu zvinenge zvine chokwadi mukati, zvakafana nemvugambopota yakaitika kunyatsime iyo. Munhu akauraya munhu, which is a murder yakaitika, munhu wacho akasungwa. Tinozochiva kuti pati inozohijeka event yakadaro sei, pari kuchemwa nemhuri kuti tafirwa nemunhu muZimbabwe nemuafa zvisina kukodzera. Asi panotanga kunongedzanwa nekutanga kutohijeka kuda kutopfekedza chitunha ichocho regalia yebato kuti zvinzi tisu taurayiwa. That type of behavior ndo yatikuta kuti inokonzeresa, nekuti inenge iri vanhu vada kuhijeka.
VaMtasa, pindurai tinzwe mashoko avaMuponda.
Zvisi zvitsva zviri kutaurwa naMuponda. Taiona vana Jonathan Moyo vaimira kwazvo vachitaura zvimwe chete, vana Sevhia Kasukwere navamwe vaiwa musangano weZANU-PF vairamba nyaya techiti ngazvigadziriswe zvinhu. Asi takazonzwa kuchema, dzimba dzarakashwa nemabhulets, vanhu vachipunyikidzwa, vanhu vachitsvaga kuparadzwa. Tinenge tichida kuti munyika yakarwirwa ikawanika rusununguko, vanhu vagare zvakanaka mumwe nemumwe sine nekuti uri webato ripi. Vari mumatorongo ndiJob Scala naGodfrey Stole. Tikauya kumatrade union, vana Obet Masaraure vari mumatorongo izvozvo kumaximum kuprison kuchikurupi. Asi tikatarisa nyaya dzavari kupomerwa tiri kuona kuti ndedzekusonanidza. Tikutongorarama nenyasha dzamwari kuti hatizivi kuti ramangwana rakamira sei, asi Mwari ndowe munhu wese.
VaMuponda, chii chingaite kuti bato reZANU-PF pese pangoitika mhirizhonga ringe riri runonongedzwa kudzindora konzeresa mhirizhonga, kana muchiti harine nechekuita nezvese izvi?
Chinoitika ndechekuti zvandataura
hurukuro yedu yagumira zvayo panzira yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri achitaura navaMutasa navaMuponda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.